Zimbabwe. Welcome to the Women's Roundtable this Thursday, April the 28th, 2022. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye here on the Women's Roundtable.
I'm Sithandekile Mhlanga, and today we'll be looking at what's happening in South Africa. We saw that the EFF leader is encouraging Zimbabweans to go back home and vote so that they can have the type of leader they want, and it can also, you know, improve the economy. And he says this also has a bearing on the South African economy too. So we'll be talking to a number of activists and Zimbabweans themselves to hear what they say about this. Also looking at what else is happening in that country.
Yes, from what Sandakile is saying, all eyes and ears were on Mr. Malema when he came out, and literally also, you know, guns blazing, saying that people should return back to Zimbabwe, Zimbabwean citizens. Although they're welcome in South Africa, he said it's better for Zimbabweans to go back to Zimbabwe and vote and make sure that they change the government. So we'll be looking at some of those issues, and also some of the issues facing some women in South Africa, some of whom are saying they would like to go back home as the situation is not looking promising following the death earlier on of Mr. Nyathi in Deep Sloop, who was burnt to death.
Yes, Marv, and so the Zimbabweans we have spoken to so far say what will they go back home to, while others say they really want to go back. So the message by EFF is kind of balancing that equation by saying go and vote and come back so that when it's the place is ready to go, you can go. That is what he's saying. And we've seen some activists saying they wish the South African government would take more measures to ensure that foreigners are safe. But we see the South African government also saying they are not encouraging any violence. And it's also interesting to note that most women say they work there to fend for their families. Of course, there are some who have, you know, white-collar jobs, so-called, but some are working in my kitchen, domestic workers, and some in different sectors, and they rely on the income they get to send money back home. So that's what we'll be looking at, how these factors, you know, affecting bearing on Zimbabweans, on the decisions they have to make on going back home or remaining in South Africa to despite the violence, which is a dilemma most are facing. Yebo ke kulabo ke abasanda ukusixhasa namhlanje sizabe sicubungula ke udaba oluphathelane lodlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa abathi ngesingisi ke yi-xenophobia, kodwa bayala ke abalelo lizwe bathi bona abalankehla bechabi, bafuna nje ukuhlala kuhle elizweni labo, benelise ukuthola imisebenzi, bengaminywa ngabantu abavela kwamanye amazwe, ngoba bathi abeZimbabwe sebebaningi ngakhonale izigidi lezigidi zabantu beZimbabwe abahlala kwele South Africa. Yikho ke abantu bakulelo lizwe abathi abakukhwabithi. Ngakho ke yikho esabe sikucubungula lamhla. Sile ngothi-ke ezicubungule zombusazwe, silabalwela ilungelo loluntu, izizalwane-ke zeZimbabwe ezise-South Africa abazaxoxisana lathi-ke besichasisele ukuthi kuqhubeka njani kulelo lizwe selokhu kwaqhamuka udlakela lapho esabona khona umnumzana Elvis Nyathi umuyi echiswa ephila, kuthiwa bebedinga abantu abathile la-ke basekunguye-ke ochayo lapho. Sabona-ke umndeni wakhe umkhalela abantu abakhe sebesala bengasela yise bezintandane phelo nina khonale kwele Zimbabwe. Ngakho-ke sizabe sicubungula-ke ukuthi udlakela lolu luthinta njani abesifazane. Sibonile njalo umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters EFF umnumzana Julius Malema isithi abantu abalubhekise emuva eZimbabwe bayevotela uhulumende abamfunayo ukwenzela ukuthi umlotho welizwe uthuthuke. Njalo katshonga ukuthi bephume bepheve, hayi uthe nxa befuna ukuphenduka bengaphenduka, kodwa bebona ukuthi bavote ukwenzela ukuthi nxa kulomunye uhulumende ongenelisa ukuthuthukisa umlotho welizwe akwenze. Bakhulume-ke kabanzi-ke, ukhulume kabanzi umnumzana Malema esithi ibandla lezanupf-ke selehlulekile, Kodwa sibonile ke ibandla lezanu PF lisithi lona hayi liyazama umnotho ukuthuthukisa umnotho welizwe. Sinzwile umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ekhuluma ke embukisweni wokuthengiselana osaqhubeka kobulawayo owezimbabwe international trade fair esithi hayi ukukhuphuka kwentengo yempahla lokho kwama prices kwenziwa ngabantu abafuna ukugemula umnotho wezimbabwe ngabomu ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuthi alungise umnotho welizwe. Yikho ke akuchilole lokho ngoba iningi khathesi likhala ngani ngentengo yempahla ekhuphukayo kodwa bacubungule zomnotho bathi hayi akunjani. Umnotho nxa uvele usiwa uyawa kula muntu ongawuwisa ngoba bathi lokho abathi ngesingisi uyaresponda to imakethi ekhona labantu ukuthi bawuphatha njani. Yikho ke siyabe sikucubungula lamhla ke le ngcwethi zethu lapha kambe kuyabuyeleka yini ekhaya ukuthi abantu bayavota. Uvota ngelanga elilodwa yini kumbe abantu kumele khathesi sikhuluma nje sokulolunye uhlelo ihlandla lesibili ele voter registration exercise ele biometric ele mobile elisaqhubeka ukuthi ngaba abantu bahamba khathesi yini ukuyabhalisela ukuvota kumbe bazabuya dukudu 2023 ngoba kufuneka amaphepha amaningi ke lapha abanye kufuneka incwadi zokuzalwa kube bebe lezithupha abanye kufuneka zona izithupha ngokwazo abanye kufuneka ke behlolisise ke uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota kuthiwa i-voters roll ukuthi amabizo abo akhona yini ukuthi nxa ukhetho selifika ngo-2023 bevote kungelangxaki labo abangala bufakazi bokuthi bahlala ngaphi kunenge okuthiwa kumele kulungiswe okuthiwa lapho abangasebenzisa khona-ke i-affidavit eyobafungisa ukuthi ngempela abakukhulumayo kuliqiniso. Ngakho-ke kuyakhombisa ukuthi unenge umsebenzi okumele wenziwe ukuze abantu bayibhalisela ukuvota. Yikho-ke sizabe sikucubungula-ke khonapha okwenzakala ekhaya okwenzakala kwele South Africa. Marvelous. Sis.
Ayi what tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chenyu chelife talk chemadzimai nhasi tichange tiri kutarisa isu zviri kusangana nemadzimai nyanya vari munyika yeSouth Africa. Umo pari zvino tiri kuona kuti mune mhirizhonga uyezve takaona mutungamiri webato reEconomic Freedom Fighter vaJulius Malema nezuro vachiti ivo vari kuwanikwa ivo vachikurudzira zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvidzokere kuZimbabwe zvinonyoresa kuvhota zvigonovhota vachiti ivo vanhu vakakwanisa kuenda kunogadzirisa zvisiri kufamba zvakanaka munyika yeZimbabwe vanogona zvavo kudzoka kuSouth Africa nekuti vanga vasiri kufara ivo nemhirizhonga iri kuitika asi vakataurawo zvakare kuti chimwe chiri kunetsa ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Saka tida kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona sei zviri kutaurwa navaJulius Malema izvi. Zvinhu zvamunobvumirana nazvo here kuti vanhu vanofanira kuenda kunowanikwa ivo vachinyoresa kuvhota uyezve vachizovhota kuitira kuti zvinhu zvisanduke munyika. Tozotarisa zvakare kuti pari zvino pane musangano mukuru uri kuitwa iwo kubulawayo wetrade fair pari zvino uyezve takaona vachiwenga nezuro vachitaura ivo pamusangano uyu vachitaura ivo kuti zvinhu munyika pari zvino zviri kuramba zvichikwira pamusoro penyaya yehondo iri kuitika kuSouth Africa. Saka ndozvimwe zvatakaona zvichibuda vachitaura pamusoro pezvanga zviri kuitika munzvimbo yeUkraine vakati hondo yeUkraine neRussia iri kuwanikwa iyo ichizoita kuti zvinhu mitembo yezvinhu iwanikwe iyo ichikwira. Asi nyaya huru yatiinayo pari zvino inyaya yezviri kuitika kuSouth Africa. Regai tinzwe pane vamwe kola vedu vari kukuona vari pano. Halo kola.
Hello, makadi henyu.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nani, muri kupi?
Muri kutaura na Brighton, ndiri muSouth Africa.
Taurai tinzwe, muri kuona sei nyaya yemhirizhonga nemazvi ava Malema.
Nyaya yemhirizhonga tirikuiona basi dambudziko riri kuitika nderekuti isu vana vezimbabwe vacho tinonyanya kutirwadza chinhu chimwe chete kuti nawu izvino takabva kuzimbabwe tichitiza nhamo yekuzimbabwe takazama kungozama kugadzirisa upenyu hwedu hwemuzimbabwe bati zvichiramba so chero tikavhota hatizive kuti zvichaita here saka tiri kungotsva masaidhi ese muSouth Africa macho taakutsva zimbabwe kwacho tiri kutsva
saka poitwa sei
Vota kwacho, vota mukuna vota ndiangona kuti zvakafanana ina. Vota kuti vota tingochema. South Africa mashi matiri tirikungochema. Saka asinge chipa nguva yakaoma.
Saka muri kubata mabasa api South Africa? Muri kubata mabasa api South Africa?
South Africa tirikungoita mabasa ese, zvangomukawo zvinongo zvatongokwanisa kuita tirikushanda.
Mhm, muri kupi mu South Africa?
Ndirimo munzvimbo makasira anonzi Elvis muZwitserland.
Oh, nekuti vari pavhidhiyo vachitaura nayo. Ko famba inesu kamuchitiratidza kuti kwakamira sei kuDeepfield, kwakamira sei mazuvano?
Mazuvano dambudziko riripo tiri kuoneswa nhamo nehome affairs.
Iri kufamba, iri kuita sei?
Iri kutenderera everyday makuseni manheru hairi kubata ichingonovharira.
Ehe, vari kuti chii?
Vari kubata vanhu vasina mapepa. Foreina riri kufanira kuenda kumusha rinogadzira mapepa.
Saka imi muri kuzvigona sei kana muri kugara munharaunda iyi?
Kava ne 5 years tichingosangana nazvo, saka tatingojaira.
Okay.
Vasikana vakachuka chekuti vane denga vararama.
Alright, hey. So vamwe vemadzimai varimo munzvimbo iyoyi vari kuraramawo sei?
Maramiro acho haangofanana. Une rati rako unorarama nerati rako. Zvangu nezvese zvatirikutiza muZimbabwe mazvo kuti zvaite nokuZimbabwe chero tikavhota chavarumaoti 42 years tirarama tichingovhota hapana chiri kuchinja. Saka unongoona chero ukazviita kuZimbabwe unovhota unovhoterana.
Asika zvinonziwo ukasatamba loto haugoni kuwina. Munogona kuzowanikwa zvinhu zvichinja sei musina kuvhota?
Unogona kutamba loto yacho ukatopinda muufisi
sei?
Zviri paviri. Tinogona kufarira chamisa wacho obva atiwedzera kuchinge nhamo
sei muri kudaro?
Pakaoma. Unozati upenyu wari kushaa kuti Zimbabwe kuri kunyatsoda chii chaiko chaiko.
Saka mazii ava malema muri kuaona sei? Mazii ava malema muri kuaona sei?
Mazii ava malema nguva yekungochipodzawo yekuti tiende kuZimbabwe chinovhota tozodzoka takangofanana.
Okay, ima hamusi kufunga kuti vakanyatsotaura vachirevesa?
Tikuvaona nekuti ivo sometimes vanenge vaine information yavanonyatsoona kuti chokwadi chii, vanhu vezimbabwe vangangoda kushingirira. Because now kana muno South Africa vachitaura zvokuti maforeiners zvanguva zvokusanganisa zita, but its not maforeiners. Vanhu vavasiri kuda chaivo vana vemuZimbabwe. Dambudziko riripo kuti vati vana vekuZimbabwe zvimwe tingasore government yemusouth africa, but government yesouth africa sometimes haina problem.
Saka vane problem ndiana?
Isusu vane vekuZimbabwe kuti tapinda musouth africa tinoita zvimwe zvinhu zvinoita kuti tive neproblem yakakura.
Zvinenge zvei?
Like when you talk about mbavha nekufa kukuita vanhu musouth africa, ini ndinogara mudistrict matemo manditi ndinoona kuti 3/4 yevanhu vanouraya vanhu kuti vauraya vachiba vachiita sei, many of them mazimbabweans.
Pakaoma ipapo.
So unoona kuti mazimbabweni tirikukanganisawo panzvimbo yatakapinda yekuti tirarame tirimo, takuwedzera kukanganisa.
Saka
vanogongoa vanhu zvokuti dai takagona kuzvibata, takagona kuzvichengetedza, haichaigona kurarama. Pane yekuti hasikati tita kuti zvitonga nyika yacho kuti akuita zvatinoda, vanogongoa.
Saka chimbotipai kuti kugara imomo muDeepfield zvinoita marii? Rendi munobhadhara marii? Zvinoendeka here zvinhu? Zviri kufamba sei?
Ya, it depends. Kune vanogara kumashaki kumikuku vanobhadharawo mari irinani ma200 ma150 then kune vanogara kumarumu vanotangirawo kuma800 and above
pamwedzi.
Pamwedzi. Chiruti inzvimbo yekuti chero munhu asingashandi anogona kurarama
sei?
Zvakawanda zvinhu zvinoitika munzvimbo imomo, zvemarecycling watwati like inawo pandiri panapa zvinoita zverecycling. Saka kana munhu asina kusimba anogona kumuka achitsvaga zvaanotsvagawo achiuya nazvo achivapa mari iri vanhu vachigona kutenderedza mari.
Okay. Aiwa, mashoko makuku tichaiwo manyatsotibatisa kuti zvinofamba sei, nekuti vazhinji vanga vari kuti aiwa vanhu ngavabve kudipsmith uko vaende kunogara kunzvimbo dzisina mhirizhonga.
Aiwa, isini ndatova nomusi pressing ndinomudipsmith. Ndinorarama ndirimo, ndinomuka ndirimo, zvese zvinoitika zvinoitika ndirimo. So dipendi nehunhu unorarama munhu, munhu akaziva kuti akafambiri unorarama zvakanaka.
Okay, asi apa maakugona here kutaura chirudzi cheimomo?
Yese, malanguage dzese ndaakutaura.
Okay, okay. Maakusaka zviri kukuisa kuti nokwanise here kuraramawo zvine zviri nani?
Zvakanyanyisa.
Kune vamwewo vakateerera vangange vari kubata mabasa asina kufanira vari imomo mudipsmith munoti?
Ndinovakurudzira kuti ngavazive kwatakabva nekwatiri kuenda vovaona vakafambira. Zvakaoma kuti ndishande kana ndiwerundidze kuzimbabwe ndoya kunoku ndodzokera ndaoboxi paproblem yekuuraya vanhu kana ndorarama
zvakaomasaka
munhu anofanira kungoziva chinhu chaakafambira musouth africa kana akatsvaga mari atsvage mari chezvaanoita kuzimbabwe achigona kushungudzira nekuchengeta vabereki vacho.
Pana Edmore Matsiwa ari kuti vari Joni uyai tigadzirise nyika, munotiwo kwari?
No, kana ivo vari ikoko kuzimbabwe vanokwanisa kugadzirisa nyika touyawo tichibatirawo. Saka vari kuzimbabwe ngavatange vagadzira nyika tinouya tirimunzira yekuuya.
Saka muri kuti imi hamuna kunyoresa kuvhota here?
Ndinitisitam handina kunyoresa, ndanoita nekuvhota.
Saka hamusiri kutombodzokera kumusha kunovhota?
Kumusha handisikuzonyeba, handisi kuzokera.
Ko, mhuri yenyu iri kupi?
Mhuri yangu iri kuzimbabwe.
Saka vari kuraramawo seivo?
Ava vari kutorarama vari kutongogona kuraramiswa nesu tiri kuno, tinokwanisa kungoti basi tikwanise kuvatumira zvatingawana ukono.
Aiwa, tinokutendai chaizvo. Aiwa, taurai henyu zita renyu nekwamuri vanhu vanzi.
Ora, ndinonzi Brighton Makombe, ndiri muDetroit extension 1.
Oraiti. Saka maamuri kutaura kuti muri padhuze nepakaurayiwa Vanyati. Pa, ipo pakaitwa sei pari zvino? Pakavharwa here? Vanhu vari kungofura nepo here? Pakamira sei?
Pachatoratidzenge pakafira munhu yatongovanzira futi takavawana akutongofamba nepo zvakadaro.
Saka zvinhu zvinogara chiitika imomo here nyaya yemhirizhonga iyi?
Nyaya yemhirizhonga kuti hazvitoshamisi kuona vari kuti zvotoshamisa kuona vari kure bati kwatini tiri muDetroit. Hazvinagara basa tatozvijaira kozi muDetroit ukamuka makuse ukafamba distance usina kusangana nechitunha haune usina kufamba muDetroit.
Saka muri kuzvigona sei?
Tinochengetwa nedenga, Mwari variko kudenga vanotichengeta.
Aiwa, iya mambo, tiratidza tinokutendai muve nezuva rakanaka chaizvo kwamuri ikoko kuDipsmith.
Nemiwo muve nenguva yakanaka zvisingabviri kwamuri ikoko, muchengetwe nedenga.
Babai. Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna kola vawanikwa ivo vachifona pawhatsapp number dzedu vanga vari kutaura kuti vari kuDipsmith. Chino chirongwa chemadzimai but nhasi pambopindawo murume anga ari kutaura nekuti ndivo vataura kuti vari kuDipsmith. Vanga vari kuda kutaura vachitiudza kuti kwakamira sei. Regai tione kuti tichienderera mberi nechirongwa chedu. Tiende star, we're hearing there from one Zimbabwean who actually says he is a resident of Dipsmith and he says he stays near where the late Elvis Nyati was burnt to death. But he says right now it doesn't look as if anything even happened at that spot. And then he said, living in Dipsmith, if you walk any day and you don't find a corpse, then it's not Dipsmith.
So, yes, we've heard that it's a very, you know, crime-infested area even before Elvis' death. The residents know that, and there are usually some markings and some deaths, like he's saying. Oh, what a place. But he's saying that they are just keeping on there despite all this.
And then I asked him about, you know, the words of Mr. Malema, what he thought, but he said he feels it's just politicking. He says, you know, he appreciates what Mr. Malema said, but he just thinks it's politicking, and he's adamant that he's not going home to vote. He says those in Zimbabwe can fix the country. So he's one of the people that don't believe in going back home to vote.
Okay. Yes, ma'am, we are still waiting for our guest, Gugu Nube of African Diaspora Forum. She says she's on the ground. They usually talk to the people who are affected by these incidents so that we can talk about what's going on. So anytime we'll be having her here with us. But kulabo-ke abasanda ukusixhuma, khathesi-ke sicubungula-ke okwenzakalayo izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Besilomlaleli wethu lapha-ke othe yena kuningi okwenzakalayo endaweni ye-Diskloot lapho esezwa ukuthi umnumzana okwabhubhela khona umnumzana Elvis Nyathi ebulawa ngabantu kulelo lizwe. Ye, kwahlasimulisa abaningi igazi ngempela ukuthi wayengabulawa ngesihluku esinjalo. Kodwa sesibona-ke ukuthi kuthiwa vele indawo egcwele iziphiwi singatsho njalo ngoba-ke ngabantu abambe abantu inkunzi ababulala abanye abathathela abanye izinto zabo ababonakala belobudlwangudlwangu. Yikho-ke ukuthi bahamba lapho-ke beqaphele. Njalo-ke okokuvota bakuthatha abantu-ke ngembono ehlukeneyo. Abanye bathi ye bazabuya, abanye bathi hhayi kulukhuni. Ngakho sizabona-ke ukuthi kuzaphetha ngani, kodwa iningi likhanya lokho libhensele umumo okhona ngale lizama ukuthi liziphilise nemuli zazo nemndeni yayo. Yebo-ke silindele-ke unkosazana kuncube we-African Diaspora Global Network ukuthi sicubungule okuningi okwenzakala khona ngale-ke ngoba ngabalwela ilungelo loluntu abasebenza labantu kulelo lizwe. Njalo silomunye futhi unkosazana Rosalind Ncube uthe uzasixhasa laye lapha. Engabuya kuzaba kuhle ngoba sizacubungula useZimbabwe, sizacubungula ukuthi kambe kuhle yini ukuthi abantu babuye lapha bezovota njalo ukubandla le-lead. Ngakho kuzaba kuhle ukuthi size ukuthi ibandla lakhe lithini elikhokhelwa ngunkosazana Linda Masarira. Ukuthi bathini-ke bona ngokuhlupheka-ke kwabesifazana, siyasibone belwela kakhulu amalungelo abesifazana. Ukuthi ukuhlupheka kwalabo abase-South Africa khona ye bazabuya nini, kuthini. Ngakho-ke siyathemba ukubana bazasixhasa-ke kathesi sicubungule-ke okuningi okwenzakalayo. Marvelous.
Tikura bathendelela mberi nechirongwa chedu pari zvino tichiwanikwa isi tichitaura pamusoro pemazwi akataurwa ivo nava Julius Malema vachitaura vari pamusangano wavo weESF vachitaura pamusoro pezviri kuitika munyika yeZimbabwe vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti vakwanise kuenda ivo vachinovhota. Pana Maria Mashumba ari kuti edme sister Maria munogona kupika palink yatawanikwa tichiisa yakanzi VOA Shona kana kuchifonera paWhatsApp namba dzedu. Asi regai timbonzwa zvakawanikwa izvozvo zvichitaurwa navaMalema vachitaura ivo vari pamusangano wavo weEFF.
Some of EF have destroyed what was a promising land of Zimbabwe, and the current leader of Zimbabwe is clueless. So the people of Zimbabwe, we want to make a plea. Please, when you are here in South Africa, don't worry, you are at home. But when there are elections at home, go there in your ambas. Go and vote and remove that nonsense that is happening in Zimbabwe. You cannot just fold your hands. The people of Zimbabwe must rise here in South Africa and go and vote for a proper government in Zimbabwe. Let's not be comfortable and think no. All is well as long as we are in South Africa. Let's not forget, as Zimbabweans, that we've got a duty at home to deliver a progressive government that will respect human rights, that will make sure the economy of Zimbabwe grows, that will make sure it defeats poverty and unemployment. Because a progressive and developing Zimbabwe is a solution to the problems of South Africa. So we want to help Africans who are helping themselves.
Okay, we're hearing there from Julius Malema, the leader of the EFF, was speaking at one of his rallies for his party, the EFF, speaking about Zimbabwe and also urging Zimbabweans to go and vote. Apotanga Chukunzwaga Julius Malema. vanova ivo muchingamiri we EFF vachitaura ivo vachiti zvizvarwa zveZimbabwe musanyatsogara muchiti aiwa zvinhu zvakanaka tiri kuno kuSouth Africa endai munovhota kuitira kuti muwanikwe imi remangwana renyu richisanduka vachitaura ivo kuti kana mavhota munogona kuzodzoka asi hapana munhu angawanikwa iye achibatsirwa kuti zvinhu zvimunakire iye asinawo kuenda kumusha achinovhota ndokutaura kwavanga vari kuita saka nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti zvinhu zviri kutarisana nemadzimai nyanya panguva ino imomo muSouth Africa takatarisa zviri kutaurwa izvi navajulius malema vachitaura ivo vachitaura vari kutaura maonero avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika iyi yeSouth Africa vari kutaura ivo kuti zvakakosha kuti vanhu vawanikwe vachisimuka neuwandu hwavo vachienda kunovhota nekuti vari kuti kana vanhu vasina kuvhota hazvinhu hazvizowanikwa zvichisanduka munyika yeZimbabwe saka ndo zvakanga tiri kukurukura ipo pano tichionesana kuti zvakamira sei uyezve kana paine madzimai vari imomo muSouth Africa zvii zvamuri kutarisana nazvo nekuti vamwe vatakataura navo vazhinji vari kuti zvinhu zvakaoma asi chekudzokerera kumusha hapana asi vamwe vari kuti zviri nani kuti tidzokere semadzimai sezvo kwanyanya kuita iko mhirizhonga tichiona kuti takaona munguva yapfuura chimwe chizvarwa cheZimbabwe vanyati vachiwanikwa ivo vachipiswa vachiurayiwa imo munyika iyoyi yeSouth Africa saka vamwe ndo zvavari kutaura kuti zvazonyanya regai timbonoona kuti kumusha tingaita sei ikoko asi regai tione pana Taswell ari kutaura kuti that's the leaders we are willing to have in Africa good message from Mr. Malema saka Taswell Nyakurwa ari kuti iye anobvumirana nezviri kutaurwa navamalema zvekuti vanhu ngavaende vachinoedza ivo kuti vawanike vachivhota nekuti ari kutaura iye kuti zvavari kuona zviri kutaurwa navamalema ndo zvinofanira kunge zviri kutaurwa nevatungamiri vemapato imomo muAfrica kuitira kuti vanhu vawanike vachisandurawo mamiriro akaita zvinhu pari zvino saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano uyezve tichida kunzwa kubva kwamuri nekuti pane vamwe kola vedu vabva vafona vari kubitsnut ikoko kune mhirizhonga yakanyanya vanga vari kutaura ivo ipo pano vachitaura kuti zvinhu zvakaoma asi vari kurarama zuva nezuva vachiti vanoraramiswa nenyasha dzamwari saka ndo zvimwe zvatiri kutaura izvo ipo pano tichionesana kuti imi kwamuri ikoko kwakamira sei takatarisa nyaya yezviri kuwanikwa zvichiitika munzvimbo yeSouth Africa memori magidi ari kuti hallo tete ndiri kuno ndiri kupretoria kwakadii kupretoria kwamuri ikoko uyezve imi muri kuona sei zviri kuitika izvi nyanya panyaya yemamiriro akaita zvinhu muSouth Africa muri kuwanikwa here muchibvumirana nemazwi avajulius malema vawanikwa ivo vachikurudzira kuti vanhu vawanikwe vachienda kunovhota sezvo vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika pari zvino saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura uyezve regai tienderere mberi tichinzwa kune vamwe vanyarikani vedu kuti zvakamira sei pari zvino sa
yebo ke mavelasia siyabonga kakhulu sinethemba lokuba unkosazana Roslyn Ncube laye olade uzasixhasa kathesi ngoba uthe uyabuya lo nkosazana ke Gugu Ncube we-African Diaspora Global Network but abakabukodwa uxolo kodwa abakabuyi lapho bebuya ke sizezwa ukuthi kuhamba njani labo ke abasanda ukusixhasa sixoxa ke ngokwenzakala kwele South Africa ukuthi abantu ke bengathini ngakho ukuze umomo ulunge yebo ke lapha ecingweni silo nkosazana ke yebo ke hayi ngabona ucingo lakho luyala ukuthi lu-connecte so that was Rosalind Ncube she says she connected she could see us but we couldn't she couldn't connect her properly we're trying to get in touch with her as the network problems is very bad but once we get here sizaxoxani ke labo ke abasanda ukusixhasa namhlanje ke sikhuluma ngokwenzakala kwele South Africa ke ngodlakela ke oluqondiswe kwabokuza inengelithi sokunzima ukuhlala kulelo lizwe kanye lokuthola imisebenzi ngakho ke singathola ke abahlonitshwa bethu bazasichasisela ke ukuthi ukuhamba njani lapho bese sixoxa. Omunye ke esike saxoxa laye kulona lolu hlelo ngokwenzakala kwele South Africa nkosazana ke Pressure Mbulube, yena othi konke lokho okwakusenzakala kwele South Africa ke bona babezama ukuthi uyena ke unkosazana ke Pressure Mbulube ukubandla ke eliphikisayo yena-ke elizibiza ngungu-Deputy National Leader we-Freedom Alliance. Yikho-ke sizezwa-ke amazwi akhe ukuthi bona bathini ngodlakela, ngakhona ngodlakela kuphela kodwa langokunye kokulwela amalungelo oluntu abathi bona singathi bathi bale-Women's Caucus-ke kunhlanganiso yabo uPressure Mbulube, lapho-ke abaxoxisana khona ngabangakwenza-ke kwabesifazane. Yena-ke asimtholanga-ke ecingweni kodwa uthi-ke yena uza sisamqopha-ke inkulumo yakhe lapha asizweni-ke uthi ibandla lakhe kuyini elikwenzayo ngokulela amalungelo abesifazana njena ekhona ngale kwele South Africa.
Ngiyabonga kakhulu. Ibizo lami nguPressure Mbulube, ngingu-Deputy National Leader we-Freedom Alliance. I-Freedom Alliance liyiqembu lezombusazwe elilontshwe ngo-2021 ngenyanga kaDisemba. I-Freedom Alliance ilogatsha labomama oluzimeleyo kodwa lusebenza lungaphansi kwe-Freedom Alliance. Ugatsha labomama lolu lujoyinwa ngamankazana aleminyaka engu-16 kusiya phezulu. Umsebenzi wogatsha lolu yikuthi lubuthe omama emzabalazweni wokuzikhulula singabantu bemathebeleleni lasemidlini. Umsebenzi omkhulu kakhulu owenziwa yi-Women's Caucus yikuthi uvikele ama-interest abomama elizweni njalo uqhubekise umzabalazo wokuzikhulula singabantu bemathebeleleni. I-Women's Caucus njengayo i-Freedom Alliance ibunjwe ngabantu abavela kuma-civic society, kuma-churches, namanye ama-political parties, njalo abanye bazivele bengama-individuals from ama-organizations engeke ngiwaqambe manje ngoba sisaqedelela nje umsebenzi wokuthi siwaliste njengokulandelana kwawo, njalo futhi sisaqhubeka sikhulumisana lamanye amabandla lamanye ama-organizations. Ngiyabonga kakhulu ngombuzo. Singakhangela emhlabeni wonke jikelele endaweni eziningi abantu abangomama balamathuba amalutshwane compared to abantu abangobaba. Nxa silinganisa lamathuba abantu abangobaba, omama basezingeni eliphansi kakhulu xa sesikhangela kwezemfundo kwezokukhokhela emnothweni welizwe la kwezepolitics nje kwezombusazwe. So nxa sesibeka ngapha emathebelelendi, sikhumbule ukuthi umuntu ongumama emathebelelendi uhlukunyezwe kakhulu. Yikho thina sisithi thina indaba yabomama emathebeleleni lasemidlweni ayifani lakwezinye indawo. Umama wasemathebeleni lasemidlweni ubuhlungu abuzwileyo nokuhlukuluzwa azwile kikho kukhulu kakhulu, njalo izimpi azilwayo azifani lakwezinye izindawo. Njengokuthi umama wasemathebeleleni suffered through a genocide, sesikhangela iminyaka edlulileyo omama bakithi bebedlengulwa balwisa imikhuhlane imtholampilo ayilakho ukusebenza ngendlela, njalo kwezemfundo imfundo yakhona iphansi kakhulu, sincindezelwe ezindaweni zakithi. Yikho thina si-Women's Caucus yikho esikulwisayo singabantu singomama basemathebeleleni lasemidlini ekuthini i-case yethu, indaba yethu umzabalazo wethu into esiyilwayo ayifani leyo kwezindawo yikho sizimisele ukuthi sizibuthe singabomama emathebeleleni lasemijeni siqhube umzabalazo wokuzikhulula kulokhu esidlula kikho kulokhu njalo esadlula kikho sisiya phambili esikwenzayo manje singomama be-Women's Caucus yikuthi sisazigoqa njengebandla elitsha sile campaign eyokugubhuzela omama ukuthi ba-register ukuvota ngoba siyazi ukuthi omama bayi-majority njalo omama ma besukuma siyazi ukuthi obaba labo bayasukuma ne-youth iyasukuma okunye futhi engingakungezelela yikuthi i-Women's Caucus ye-Freedom Alliance ingumgogodla webandla le-Freedom Alliance ngenxa yokuthi ngithile ukuthi i-Freedom Alliance i-Women's Caucus ijoyinwa ngamankazana from 16 years so ungangukuthi unkazana ole 16 years usuka abe yi-youth maye esuka laphaya usuka futhi agraduate angene ku-Freedom Alliance ebandleni yikho ngithi mina i-Women's Caucus ingumgogodla webandla le-Freedom Alliance ngiyabonga
Yebo-ke, sibonge lathi. Lapho-ke, there mavu we're hearing Presia Ngulube. She's the deputy president of the Freedom Alliance. That's an opposition party. She's in South Africa there, and she's saying women are facing a lot of problems back home. That's why some of them, they come to South Africa, but they are trying to sort out everything to ensure that life is bearable for women. And how are they doing that? In their party, they've got a women's caucus, which they have formed, where people, where membership started 16 years. So that means even 16 years old, from the time they are youth, they can try and join, they can start, you know, the campaigns, they can start the activism and ensuring that women's lives are much better. That's what she's saying there. Then she's in South Africa. She's talking about how problematic it is for women to live peacefully in Zimbabwe because of economic problems, and some of them don't aspire for higher positions, but they are doing a lot to solve the problem from back home because although some leaders are in South Africa, they say it's a party that's based in Zimbabwe, in Matabeleland and the Midlands, and there are many problems in those regions that send people going to South Africa. And here she's saying that they hope women will also register to vote en masse so that the problems that are being faced here will be better. Over to you.
Thank you so much, sir. Apo tanga tshikunzwa kubva kune vamo vanyarikani vedu vanga vari kutaurawo maonero avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munzvimbo yeSouth Africa asi regai timbotora vamwe kola vedu vari kuSouth Africa vati iye hendozoti chirongwa chemadzimai asi ndida kupindawo ndisaurawo pfungwa dzangu alo kola makadii aiwa tiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi uyezve kwakamira sei ikoko
Kuna kufisite kuri redi jaisu. Tuwa na umwe mwenu tuwa neshungu nechilo chikuti isu tikwanise kuwa nikwa tishanda kunika tikwelu tikwanise kuwa na tishisimu zira nika yekwelu nima kaya kuti wamalema ukatarisa wano zinuta wamalema munu anu takuwa kanyika ya Afrika yese nekuti hapana pano tumbuta wala kiti munu anu baku kana kumweza mbiki anu baku Nigeria anu baku Ghana asi hama yangu anotaka kuti hama yangu saka munhu anoda kuwaka Africa as a continent
saka imi murikuona sei makanyorepo here kuenda kunovhota uyezve murikuona sei kurudziro iri kupiwa kuti vanhu ngavabude neuwandu hwavo Saka vanhu venyu kumabasa uko vari kuti chii vachakupa here mukana wekuti muende kunonyoresa?
Kunditendera kana kusanditendera ndinoida ndozodzoka kana ndavhuta nemhaka yekuti hongu ndokwanisa kushanda hangu, asi vanotaura chirungu vanoti east west is home is the best. Saka hakuna kwandingavaka nyika, hakuna kwandingararame kunyika isiri yangu, asi kumusha ndichiita zvakugadzirisa.
Aiwa,
tinofanira kuvaka kwatakabva. Ndiko kuti nemhaka yekuti tingakwanisa kurarama nyika yedu tiri kunoku, asi vabereki vedu, hama dzedu dzese dziri kumusha.
Aiwa, pakanaka ipapo. Uyezve muri iri kuti?
Vana muri iri kumusha.
Saka muri kuzvigona here kuchengeta vari kumusha?
Aiwa, tiri kumbozama, hapana zvatingangozviite. Asi ukada kutarisa kuona izvi zvakare, zvinhu chandoda kukurudzira, ndoda kungoti kudai mhuri yeZimbabwe tamuka, nemhaka yekuti takutodzoka kuma 2007 ukatarisa mamiriro eupfumi hwenyika wakutozvidzosa kuma 2007, asi ndinoona kuti mhuri yeZimbabwe tinenge tiri kurara nezamukano kuona zviri kuitika. Ndo kwada kutodzoka iko kuma 2007 iko.
Aiwa, tinokupendai chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka. Aiwa, apo taona kola vedu vachifona ivo vari kutaura ivo kuti zviri kutaura vamalema zvakakosha, sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, uye zvino vari kuti ivo vachatowanikwa vachibuda vachienda kunovhota pachatanga ipo nyaya iyo yekunyoresa kuvhota. Regai timboona zvanga zviri kuitika apo pakashaya vanyati kuSouth Africa, patinoona hanzvadzi yavo achichema ari yekubulawayo nemhuri yavanyati. Saka vazhinji vari kuti vakaona zvinhu zvakadai ndo zvimwe zviri kunyanyovadzimba mwoyo, zviri kuita kuti semadzimai vagowanikwawo vachifunga kuti pari zvino kana zvinhu zvikaramba zvakadai vanokwanisa kunge vachizoona vachidzokera kuZimbabwe. Asi vamwewo vachizoenda pamberi vachitaura kuti zvinhu zvacho hazvina kunaka, hazvina zvakaoma zvekuti kana kumusha kwacho munhu anoshaya kuti angatangire papi. Saka ndo nhaurwa yatiinayo nhasi kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi munyika yeSouth Africa, takanyanyonangana nemadzimai kuti zvinhu zvamuri kutarisana nazvo pari zvino, uyezve kuti remangwana renyu munyika iyi munoona rakamira sei, tichiona mazwi akataurwa ivo navaJulius Malema vachitaura ivo nenhengo dzavo dzeEFF vakataura vakanangana zvizvarwa zveZimbabwe, vachiti zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanikwe izvo zvichienda kunonyoresa kuvhota, uyezve zvichinovhota zvakare. Vachitaura ivo kuti zvinhu zvikanaka muZimbabwe hapana chakaipa kuti vanhu vagozodzoka zvakare munyika yeSouth Africa, asi pari zvino vanga vari kuti ivo haisi nguva yekuti vanhu varayirwe vachiti vakagarika, asi nguva yekuti vanhu vabude neuwandu hwavo vachienda kunovhota. Saka ndo zvinhu zvatiri kukurukura ipo pano, tichitarisa kuti zvakamira sei kwamuri ikoko nyanya semadzimai. Sa
yebo ke lapho besizwa umlaleli wethu oseSouth Africa ke esitshela ukuthi bahlezi njani kulelo lizwe. Okwamanje ke sizezwa ke enye ingxoxo esayiqhuba ke lo nkosazana Nemorisi Ncube oweZimbabwe community in South Africa, ngena esichasisela ngokuthi umumo uqhubeka njani khona ngale kwele South Africa. Yes, now we'll hear Mava when we spoke to Memory Ncube about the problems there in South Africa. She's a member of Zimbabwe community in South Africa, and they usually deal with what's happening there in South Africa closely. Let's hear what she has to say about what's going on.
Three or four of us in Bakir. So, we are like,
Yes, very interesting perspective there. from memory seeing Nobe of Zimbabwe community in South Africa. She's saying that it's difficult to go back home. What will they go back to? And she has a very interesting observation that she's saying most problems Zimbabweans are causing it themselves, upon themselves, although it ends up affecting the innocent ones. Because wherever there's crime, one or two people there will be in Zimbabwe. Some will be from other nationalities, but yes, there will be one or two Zimbabweans, be it a heist, be it, common theft, be it there are some people who kind of, just snatch cell phones or handbags or money from especially women in the streets, and they're saying it's mostly Zimbabweans, but they're saying even other high-profile crimes like robbing banks, you find there's one or two Zimbabweans. So she's saying they're advising Zimbabweans as the activist Zimbabwe community in South Africa that they should observe the rules and the laws of that country, as their actions can impact badly on other Zimbabweans who haven't even committed crime. So they take it on Zimbabwe, not on all Zimbabweans they see. So they are endangering others by simple not observing the rules. And she's saying, she gives an example that she keeps to herself. She will, from work, she will go and, she either goes to church, reads a book, she keeps to her family. And that's some South Africans. It's not everyone who supports the Operation Dudula initiative. Some, they are working with South Africans in some places, and they are good people, she says. They respect each other's space, because they are working properly there. So it's not that every South African is xenophobic. That's what she's telling us. But she's saying in Zimbabwe community in South Africa, they are saying, Zimbabweans, please observe the country's laws so that everyone lives peacefully. Over to you.
I want to sirikunzwai tsue pamusoro pezviri kutaurwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara imomo South Africa vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe panguva ino apo takaona isu munguva yapfuura paine mhirizhonga yanga iri kuitika munzvimbo yeSouth Africa tikaona zvakare chimwe chizvarwa cheZimbabwe vachiwanikwa ivo vachiurayiwa vachipiswa uyezve vakawanikwa vachizowanikwa vachivigwa kunyika yeZimbabwe. Asi nyaya huru yatanga tichikutarisa, tanga tichikunyanyotarisa zvakataurwa izvo navaJulius Malema. Vachitaura vakanangana nyanya nezvizvarwa zveZimbabwe, vachikurudzira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuenda kunovhota, vachiti ivo hazvibatsire kuti vanhu vangogara pasi vachiti zvinhu zvese zvakanaka uyezve vasingawaniki vachigadzirisa zvinhu munyika yeZimbabwe. Saka ndozvimwe zvatiri kutarisa. Asi regai tinzwe kune vamwe kola vakawanikwa vachititumira meseji. Vanga mama B vari kutaura ivo vari muSouth Africa.
Makadii ndatizama kufona kakawanda but call iri kungoti not answered or declined. I don't know. So ndaida kutaurawo maererano nemagarira atakaita kuno kuSouth Africa. Ini ndoshanda muhealth sector kuno kuSouth Africa kunoko. And then I've been in Zimbabwe for a long time. That's where I used to work. Ndakatombo I relocated to South Africa sometime back because kapapudzokera. Because I'm not someone who really loved kubuda, kunogara kunze or what. Ndaingova munhu anongoriwo munhu anotongofarira kugara kumba. As I'm going to tell you the truth, Kitty. Ndaishanda muprivate hospitals ichibhadharwa $150. $150 haina zvainokwanisa kundiitira because ndine vana vanoda kuenda kuchikoro ende tine mabhuzi marensi mazhii nevanhu vanozvitarawo nevana vedu patinenge taenda kubasa zvaisakwana. Ndo zvakatiga kuti tiuye kuno kuSouth Africa. Asi izvezvi we are no longer feeling safe. Pese patinongoona mavhidhiyo iwaya anenge achitenderera pamasocial media kana patinongoonawo zvinhu news tinenge zvichitaura kuti vanhu vazodini nenge aurayiwa zvinhu zvinotibata mukatikati nemwoyo kuti saka mangwana pamwe ndiniwo kana murume wako chaye paanobuda achienda kubasa unotongonamata kuti mwari muchengetedzei kwese kwaachanga achienda iwe chaiwo uchibuda uchienda kubasa unongochingonamata vana chavo pavanobuda uchienda kuchikoro unongochingonamata kuti mwari dai mangotsi tisekedzawo panguva yatiri yakaoma kudai. achisengona matsva chokwadi kuti dai nyika yeduka yaita ya dzoreredzeka ndizire kuti how but as we stand right now ka azvinomira mushe South Africa muno ini ndiri kujobeka hangu but side randinogara hazvisati zvasvika hatisati tazviona kuno kwatiri asi kwachona kwazviri kuitika kunana dipsio chikoko tichingoona kuti vanhu izvezvi vakungogara vakaisa ana mumaoko kuti mangwana pamwe ndini ukangonzvachatigupa nzokuti pamwe vamavigilanti aya auya kuzotiuraya saka hatizive solution honestly speaking because we might opt to go home toenda chose nevana tonotambura zveikoko nekuti ikoko hakuna chedu chiriko ikoko kuzimbabwe kutaura chokwadi that's why some of us tiri kuzama nepese patinogona kutunga nzima tichiendo kuze overseas kuna na UK kuna na Australia kuna na Europe kokoko tikwanise kushandawo tiri wana mari inokwanisa kuti tichengwe dzedu because patiri izvezvi kutaura chokwadi hatiri kunyepera zvakaoma here in South Africa we are trying but well tichikombeya masalari atinowana kunoona atinowana kuzimbabwe zvakasiyana nekure saka kudzokera kumba pari zvino inini kwandiri zvangu honestly it's not an option akazisiti tikugara tichirarama mukutya fiye chaiyo kuti nai mwari mangwana ndinoo pamwe ndichabatwa ndikadi ndikaurayiwa kana kuti mhuri yangu ichabatwa ikaurayiwa but tinongonamatawo kuti mwari angotinzwiwo ipapo but solution chaiyo tete kutaura chokwadi hatina tingori vanhu vakamira uye between a rock and a rock Zimbabwe rock South Africa saka tiri pakati because South Africa hatisi kudiwa kuzimbabwe kwakaoma tinonofanenzara maitabasa titi
apo tiri kunzwa kubva kuna mama B vanga vari kusouth africa kujohannesburg vachitaura ivo kuti ivo vanga vari kuita kubata mabasa emishonga nezvimwewo kuzvipatara vachitaura kuti vakazosiya zimbabwe pamusoro pekuti mari yavaitambira kuzvipatara yanga isingakwani asi vari kuti zvakare vari imomo musouth africa vari kutyira upenyu hwavo nevana vavo vachiti pese panobuda murume wavo achienda panze vanogara vachitoshaya kuti ko achadzoka ari upenyu here kana kuti kwete uyezve nemavhidhiyo anoramba achitenderedzwa nevanhu nezvimwe zvakadaro ndo zvimwe zvavari kuti kana vawanikwa vachitarisana neizvozvo zvinhu zvinotyisa kana uri musouth africa asi vari kuti ivo semaonero avo havafungidziri kuti vachawanikwa vachidzokera kumusha nekuti vari kuti ivo hapana zvavanoona kunge hazviriko kumusha kuzimbabwe zvingavabatsire ivo nemhuri yavo so they were hearing from one of the callers who actually called in a lady in South Africa who said that she doesn't think she'll go back to Zimbabwe. She's actually aiming to emigrate to either the United Kingdom or the United States or Australia or other countries because she says she doesn't feel that there's anything that has changed in Zimbabwe that will, you know, be able to make her look after herself and their family. So she says, yes, they are afraid, but she's between a rock and a hard place at the moment.
Yes, very interesting. Marvelous. Lapho ke besizwa ke omunye ke sizalwane seZimbabwe se South Africa othi yena hayi kasoze abuyele ekhaya ngangcono yakwamanye amazwe phetshe ngoba ekhaya akuhlaleki. Yes, silo nkosazana Victress Matutu with Miss Victress Matutu from Zim in Bogoto on the line.
Unfortunately, we can't even take her because we are at the deadline. Even if she wanted to take a penalty, she can probably do 30 seconds.
Oh, yes.
Yeah, let's give her an audience. She can just come in and say something.
Okay, I thought we still had a few. 30 seconds, Victress. Litinga mazwi ka Mnumzana Malema khona ngapho kwele South Africa ukuthi abantu bebuye ekhaya bezovota.
Unfortunately, if she's not ready, then we need to...
And then, Victress. Yebo. Yebo kamalutshana lawo lawo. Hayi uxolo bengithi sizaxoxa kabanzi. Yes, she made it short and straight to the point. She says, let's go home and vote. Victress Matutu from Zim in Bogoto. Siyabonga Victress, sesivala uhlelo lwethu.
So we'd like to thank all those that were on our program this evening. We'd like to thank also those that were following us. We really value your opinion and we hope that you'll be able to come and join us again next week. here on the Women's Roundtable, where we look up at issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Yeah, let me get you started.